Vamwe vapinda mumusangano wanhasi vaudza mutungamiri wenyika kuti zvikwanisiro zvekuongorora kuti munhu ane coronavirus here kana kuti kwete zvinofanira kuendeswa kumatunhu ese munyika, kwete kuti zvingeitwa muHarare sezviri kuitika pari zvino. Vana chiremba vanonzi vaudzawo mutungamiri wenyika kuti zvingave nani kana chipatara chikuru munyika chepari Renyatwa chikashandiswa kuvarwere vecoronavirus, sezvo chine michina yese inodiwa kurapa vanhu vakadai. Vana chiremba vatiwo chipatara cheWill Kins icho chiri kushandiswa pari zvino hachina zvese zvinodiwa kurapa varwere vecoronavirus. Imwe nyaya yataurwa ndeyekuti vana chiremba, vakoti nevamwe vashandi vemuzvipatara vanofanira kuchengetedzwa kubva kuchirwere ichi. Zvanzwiwo vana mukoti vakawanda vanobatsira varwere vasingazive kuti vanhu ava vane coronavirus, uye zvinozobuda pachena panoshaya murwere. Vataura pamusangano wanhasi vati zvakakosha kuti vana mukoti ava vaongororwe kuti havana kubata utachiwana hwecoronavirus here. Vatiwo hurumende inofanira kubhadhara vashandi vezveutano mari dzekubatsirikana dzayakavimbisa, vachiti pari zvino mari iyi haisati yave kubhadharwa. Vamunangagwa vanonzi vabvuma kuti zvakakosha kuti vanhu vakawanda vaongororwe uye vavimbisa kutarisa zvimwe zvichemo zvavana chiremba nevakoti.
We must make comfortable our medical staff so they don't think about themselves. They can think about everything. We'll do our best as government. Fortunately, with the response we are now receiving from the public sector, the burden which government has is being made light, is being reduced by the support we are having from the private sector, from our people, from professionals, individuals.
Vachitaurawo pamusangano uyu gurukota rezveutano Dr. Obadiah Moyovati, nyika inotarisira kuwana michina kana kuti marapid test kits ekuongorora kuti munhu ane utachiwana hwecoronavirus zviuru makumana, uye izvi zvichabatsira kuongorora vanhu vakawanda. Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kusangano ravana chiremba reZimbabwe Hospital Doctors Association kanawo kusangano revakoti reZimbabwe Nurses Association. Musangano wanhasi unoitika mushure mukunge mumwe murwere wecoronavirus uyo aive nemakore makumi mashanu ashaya muHarare neZuro. Munyika mave nevanhu gumi nemumwe vakabatwa necoronavirus uye vatatu vacho vakashaya. Pasi rose chirwere ichi chabata vanhu vanosvika miriyoni nemazana mashanu ezviuru uye kuuraya vanhu vanosvika zviuru makumi mapfumbamwe. Zvichakadai, bazi rezveutano rave kuongorora mumwe mukadzi akashaya kuchiredzi nemusi wechipiri kuti ainge aine coronavirus here kana kuti kwete. Mukadzi uyu anonzi akaendeswa kuchipatara achifungidzirwa kuti aive necoronavirus, asi paakashaya ongororo iyi yange isati yaitwa. Mutumbi wemukadzi uyu hausati wavigwa, uye zvakabuda muongororo iyi zvinotarisirwa kuziviswa nhasi. Mune imwewo nyaya yakanzuru yeHarare iri kuenderera mberi ichigadzira zvibhorani zvakafa mimisha inogara veruzhinji kuitira kuti vanhu vawane mvura yakachena, iyo yakakosha pakudzivirira kupararira kwecoronavirus. Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vati vanotarisira kuti zvibhorani zvese muguta zvichange zvave kushanda munguva pfupi inotevera, uye zvichiburisa mvura yakachena.
Tiri kutarisira kuti nzvimbo dzose dzine zvibhorani zvichange zvichishanda, uye zvibhorani zvimwe zvichange zvichiitwa yatinoti inline chlorination kuitira kuti mvura ibve yangocheneswa isati yaenda kuvagari. Pamusoro pezvibhorani tiri kuisa zvematengi emvura kunzvimbo dzinogara vanhu kuitira kuti vanhu vange vachiwana mvura yakati wandei.
Kanzura weward 30 mumusha weGlenview vaCharles Chidagu vati chirongwa chiri kuitwa nekanzuru chakakosha, sezvo kanzuru isiri kukwanisa kupa vagari mvura yemupombi.
Saka tiri kuti mabohos ese anofanira kunge achifangishena kusito farare mvura yachoni iriko, but haisi kukwanira vagari. Saka toda kuti mabohos akanga achibatsira nekuku tichiona futi mvura nekuku. At the same time vanhu vari kutonyanya kutrusta mvura yemabohos than ye.
Mumiriri wemufaco semunational assembly amai Susan Matsunga vanoti vanofara chose nekuti zvibhorani zvizhinji zvange zvakafa munzvimbo yavo zvakagadzirwa.
Agadzira iko zvino mabohos afo iri nderechifaivhu, asi vari kupfuurira mberi neprogramu iyoyi kuti pese pane bhohoro risiri kushanda vari kugadzirisa. Ende vanhu vari kufara zvikuru senezvokuitwa neHarare City Council.
Rimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residents Association nhasi rapa vamwe vagari vemuward 19 ne21 kumabvuku sipo nemasanitizer ekushandisa pazvibhorani kudzivirira kupararira kwecoronavirus. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudya.